Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chiwabvo 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pakucherechedza zuva revashandi. America yobatsira vechidiki munyika munyaya dzemabasa. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya dzeuori muAfrica. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti kodzero dzevashandi dzinofanira kuremekedzwa. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avatura kunyika nhasi vari kumuzinda wavo weState House muHarare, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati kodzero dzemushandi dzinofanira kuremekedzwa.
Government remains committed to facilitate an ecosystem that ensures the effective protection of workers from all acts of exploitation. All entities are called upon to protect and promote the rights of our workers through responsible and ethical business practices.
Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions raitawo gungano kugwanzura stadium muHarare. Vachitaura nezvezuva iri, mutungamiri wesangano reZCTU Amai Florence Taruvinga vaudza Studio 7 kuti
tiri kuda kuramba tichikomekedza kuti pange pane kutaurirana kwevashandi, kwemaemployer nekwegovernment. Pane polisi ipi neipi zvayo ichange ichinzi iri kuda kuizwa, nekuti kana tichitaura maringe neemari, kana vanhu vasina kutenda nekuziva kuti zvakamboitika makore apfuura patiri pari zvino, zvichafamba sei tichienda mberi? Nekuti tiri kungoramba tichidzokera tiri kumashure sevashandi kuti pari kuitwa mapolicies aya. Vashandi ndio vari kungoramba variwo vari kuramba vachishandisa zviri kunzi ndizvo zvinofanira kunge zvichishandiswa, karenzi inenge yanzi ndiyo iripo. Asi hazvisi kuenderana zvekare nezviri kuwanikwa zviri pagiraundi. Maemployer ari kuramba achitengesa nemari yekuAmerica. Mabhizimusi ari kuramba achitengesa nemari kuAmerica.
Ukuwo rimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions raitawo mhemberero kwaJopa kuChipinge Manicaland munhandare yeWomen's Grounds. Rimwe sangano revashandi reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU raitawo gungano raro muHarare nhasi. Tabata mumwe wevatungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Nyaya yecollective bargaining inonyanyokosha kuvashandi vemupublic sector nenyaya yekuti kunyange zvazvo zvichisungirwa neconstitution kuti tiinjoye kodzero iyoyo, tiri kuinyimwa nemushandiri. Zvaita kuti vashandi vehurumende kusanganisira maticha vatambire mari iri pasi pasi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vatiwo:
Nhasi uno izuva ravashandi pasi rese. Vashandi vachitarisa hondo dzavakarwa kubva kupera kwe19th century kusvika nhasi uno. Asi vashandi vemuZimbabwe nhasi uno vari kuchema kuyaura kwavari kuita nenzara nokuti nzara yakatanda vara sorunyemba mudzimba dzavashandi muZimbabwe, zvikuru sei zvichitevera kuuya kwakaita hurumende yavamunangagwa.
Rero dzegore rino dziri kuitwa pasipedingindira rakanangana nekuti vanhu vakwanise kushanda pasina kusangana nenjodzi pamabasa. Panguva iyo paine zvakawanda zvashanduka mumabasa, kana kuti ensuring safety and health at work in a changing climate. Zvichakadaro, vashandi vakawanda varatidzira nhasi mumaguta akasiyana-siyana anosanganisira Indonesia, anosanganisira ekuIndonesia, Philippines, South Korea neTaiwan, vachiti vanoda kuwedzerwa mari uye kuti upenyu hwavo husaiswe panjodzi kana vari pamabasa. Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Sangano revechidiki reHozi Innovator rinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe rinoti rapedza kudzidzisa mabasa vechidiki vanosvika mazana matatu mumaguta anoti Harare, Gweru, Mutare neBulawayo. Hozi Innovators iri kushandawo neEdufree yekuEswatini neJacobstone Institute for Youth Entrepreneurship yepaUniversity of Iowa kuAmerica. Vamwe vechidiki ava vachadzidziswawo pamadande mutande. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mumwe wevatungamiri veHozi Innovators vamunyaradzi Shumba Mhini.
Chirongwa chedu patakatanga muHarare taive nedonzo rekudzidzisa vechidiki vanosvika 120 maprovinces amareva eHarare, Mutare, Gweru neBulawayo. Asi nekuda kwekuti chirongwa chedu chafamba zvakanaka, takazopedzisira tava kutodzidzisa vechidiki vakasvika 137. Tiri kufara nemafambiro azviri kuita. KuHarare kwakahwina ainzi Simba Rashe Masamba anogadzira magas ayon, akaenda mune zvimwe zvirongwa mushure mezvidzidzo zvedu akakwanisa kuita number 3 pachirongwa ichocho. KwaMutare takaitawo basa kukahwina anonzi Precious anogadzira maruva epepa anochengetedza environment. KuGweru tichishanda neZHI tinotenda kwakakwanisa kubatsirwa anonzi Shelter akawana mushina wekusonesa neveZHI.
Vechidiki ivo pamanga muchienda kumadhorobha aya vagamuchira sei chirongwa ichi?
Chirongwa chedu chagamuchirwa zvinofadza. Zvinoratidza kuti vechidiki vakawanda vari kutanga mabhizimisi avo, kana kuti vanenge vaine shuwiro dzekutanga mabhizimisi asi vanenge vasina ruzivo. Tinotenda nerutsigiro rwatawana even through neve US Embassy vakaita kuti tikwanise kupa zvidzidzo izvi pasina muripo.
Makatarisira kunge muchidzidzisa vamwe vechidiki vangani?
So zvirongwa zvedu ticharamba tichienderera nazvo mumwedzi uno waMay. Tichange tave kuzviita online kubvira patavhura maapplication edu paFacebook. So far tatowana vechidiki vanosvika 150 applicants vaapplya pachirongwa chedu. Tikutarisira kunge tichidzidzisa vechidiki vanosvika 300.
Vanga vari vamunyaradzi Shumba Mhini, mumwe wevatungamiri vesangano revechidiki reHozi Innovators vari parunhare muHarare, naTaboka Ncube weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reGreen Light International Trust kana kuti GIT rakapa zvipo kune vakaremara mumasvingo, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakaremara ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Urongwa uhu hwakaitirwa pamasvingo Civic Center pasi pedingindira rakanangana nekuunza nyemwerero pazviso zevakaremara kana kuti put a smile. Mukuru anoona nezvemabasa musangano reGLIT vatawanda makwiramiti vakati
donjo redu isisi ndirekuti tikwanise kutransforma upenyu hwavanhu vakaremara kuti vakwanisewo kuita zvinhu zvavanga vasingakwanisa kuita, kuparticipata kumaprograms emucommunity, kuenda kumachurches, kuendawo kumusangano.
Vanhu vakaremara ava vakapiwa mawheelchair, svimbo chena dzekufambisa dzinoshandiswa nevasingaoni, mabhaibheri eBraille nezvimwe. Mumwe akawana rubatsiro mwana waamai Gladys Maringire.
kuda vanhu ve Green Labour National Trust vakandipira Williams ya wheelchair.
Mumwewo wevakaona rubatsiro ndiva Felix Tarukwasha vekwa maungwa kwagutu avo vane gumbo rimwe chete vakatenda vapuwa madondoro matsva.
Ine hangu ndinotenda kuti ndabatsirwa nemacrutch andanga ndinawo achanga atosakara anga said kuti kana mudzimai wangu akuti munofamba nemakumba wa munoenderi munosvikeri.
Mukuru webasa musangano remasvingo Disabled Network MDN vapresident Jakarta avo vakabatsira mukuronga mutambo uyu vanoti vakaremara vazhinji havakwanise kutenga zvinoita kuti vaite mabasa avo nyore. Vakaremara vanoti nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvinonetsa kuti vakwanise kuunganidza mazana matatu emadhora ekutenga mawheelchair. Vachitaurawo vakamirira gurukota remasvingo vaEzra Chadzamira, mutevedzeri wemukuru webasa muhofisi yavo vaClarence Mateu, vakati hurumende inokudza masangano anoshanda navo kubatsira vakaremara vachiti nyika ine chinangwa chekusasiya kumashure ane nani zvake muzvirongwa zvebudiriro.
Hurumende yakatozviona kuti ivava vanhu vakatikoshera, saizvozvo yakaisira matagezi kuti munhu wese akaremara anga achifananawo nemunhu asina urema.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru wesangano reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti vanotenda zvikuru nerubatsiro urwu.
Asi tarisiro yedu heino tichasvika rini tichingouchira kungogamuchira? Shungu ndedzokuti hurumende ngaiempowe vanhu vane madisability vave nemaprojects avo avanogona kuzvitengerawo madevices avo avanogona kushandisa.
Vachivanga vakurudzirawo vakaremara kuti vasasaririre pachafamba dare reparamende muvanhu richitora pfungwa dzavo pakugadzirwa kwebhiri repersons with disability iro riri kuda kuvandudza mutemo weDisabled Persons Act. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Masangano anongorora nyaya dzezveupfumi pamwe nevanorwisana neuori mumalawi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise kukanganisika kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende. Gwaro rakaburiswa muna 2021 riri pamusoro pezvivakwa zvehurumende re2021 Malawi Assurance Report on Public Infrastructure Projects rinonongedza kuti uori hwakapararira mumapoka ose ehurumende yemalawi. Nyanzvi dzemagariro evanhu pamwe nedzeupfumi dzakatokurudzira hurumende kuti ikurumidze kuita basa rekugadziridza mugwagwa uyu kana Malawi ichida kusimbisa mabasa ebudiriro yemagariro evanhu neupfumi. Makomba pamwe nekumwe kuparara kwemigwagwa zvatove magariro ezuva nezuva muvanhu vanogara mumaguta. Kunze kwekuve njodzi muvatyairi nevavanenge vakatakura, zvinoratidza chimwe chezvimhingamupinyi mubudiriro yenyika mune zvemagariro akanaka nezveupfumi. VaJack Gama, mugari wemuLilongwe, vanoti
the current condition of the road is increasing vehicle cost, travel time and damage.
Mamiriro akaita mugwagwa ari kuwedzera kudhura kwedzimotokari, nguva yekufamba uye kukonzera kukanganisika kwezvinenge zvakatakurwa.
Nyanzvi mune zveupfumi amai Betha Piri, vanove mukuru weMalawi Economic Justice Network, vanomira nerekuti kusamira zvakanaka kwemigwagwa kwakanganisa kukura kweupfumi.
If we do have a good road infrastructure, what it entails is that the social and economic development.
Kana tiine migwagwa yakanaka, zvazvinoreva ndezvekuti magariro evanhu neupfumi zvinobudirira zvakanyanya zviri nyore, nekuti migwagwa ine mukana wekusimudzira kutengeserana, kuvhurwa kwemisika mitsva nekukwezva vanotanga makambani nekusima mari dzavo vatsva.
Masangano anorwisana neuori ari kunongedza mukukanganiswa kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende uhwo hunobvumidza chioko muhomwe, izvo zvinozobvumidza makambani anoita zvekuvaka asina unyanzvi kuti awaniswe mabasa makuru ekuvaka. Wawili Kambwandira, vanove mukuru weCenter for Social Accountability and Transparency, vanoti
we have seen contracts being awarded to individuals who do not have even a single machinery, a single company.
Tine mabasa ari kupiwa kuvanhuwo zvavo vasina kana muchina mumwe chete zvavo, vasina kana kambani. Takaonawo zvakare zvivakwa zviri pasi pezvinotarisirwa nekuti paive nekuwirirana pakati pevakuru muhurumende nevemakambani anoita zvekuvaka. Izvo zvinozokonzera kuti pavakwe zvivakwa zvinenge zvisina kusimba uye kunaka.
Vachipindura nyunyuto dziri kukura dzemamiriro emigwagwa yenyika, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa ehurumende vaJacob Hara vakavimbisa zvizvarwa zvemalawi kuti vari kugadzirisa nekukasika. Nekuda kwemamiriro akaita zvinhu, boka rinoona nezvezvivakwa reNational Construction Industry Council of Malawi kana kuti NCIC rakasimudzira maitiro aro ebasa mukuona kuti mabasa ari kuitwa pari zvino ari kuitwa nemazvo here. VaGerald Konje, mukuru weNational Construction Industry Council of Malawi, vanoti
there are circumstances that lead to poor quality of infrastructure.
Pane mamiriro ezvinhu anoita kuti pavakwe zvivakwa zvisina kusimba, chimwe chacho huri huori. Mamwe mabasa akatokundikana kusimukira. Nzira yatanga nayo chirongwa yakundikana nechekare. Dzimwe nguva zvinokundikana pakutengwa kwezvinhu.
Gwaro reWorld Bank riri pamusoro penyaya dzemigwagwa re2023 World Bank Transport Infrastructure Sector Assessment Program rinoratidza kuti Malawi inoda mari inoita 1.5 trillion kwacha kana kuti $8.6 million mumari yekuAmerica yezvirongwa zvemigwagwa panosvika 2025 yakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika. Nyaya iyi yabva kuna chimwemwe padatha, mutoro wenhau weVOA News ari muLilongwe kuMalawi. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vatumira mauto kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika yavo kuti anobatsira vanhu vakatarisana nedambudziko remafashamo emvura. Vanhu 156 nevapfumbamwe vafa munyika iyi nekuda kwemafashamo aya kubva mwedzi wapera. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muFrance vaStéphane Séjourné vari muKairo nhasi kuedza kukurudzira kuti paitwe chibvumirano chekumbomisa hondo pakati peIsrael neHamas muGaza. Vari kutariswa kuenda kuLebanon, Saudi Arabia neIsrael. MuEgypt ndimo muri kuitirwa nhaurirano dzekuedza kumisa hondo dzichitungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7 tiri muWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndaita kamubvunzo kadiki zvako pagovernment kuti ko vane mabhondi ekudhaya aya ekare kare aya vanoita sei sezvo vamabudisa maziga? Tina ana sekuru, unovaziva ana sekuru kuti vanochengeta mabhondi vanosungirira paZambia. Saka voita sei? Muchafamba muchikonekita here kana kuti vanondochinjiswa opuwa mazigere kana kuti zvatovharana ukoko kumamisha ukoko?
Ndangoti ndipewo muonero wangu panhau yenamari nyuwani yatanga kutenderera nhasi munyika. Muonero wandinoitavo imari inogona kungosenza hayo kwemazuva maviri matatu. Zvobva zvaparara zvakadaro. Takambozviona zvakamboitika makore apfuura, dzimwe mari dzichinzi dzabviswa mazere, kukamboya mabhera cheki, kukambonzi taunza magold koini, kukambonzi taunza chino mabhondi. Ike zvinezvi vakushedzera kuti taane mazigi. Saka inongori strategy yekubira varombo, kana varombo vasisina, vasara vasisina chinhu muhomwe, then ivobva vozobudisa zvezvimwe. Ndatenda.
Ndoda zvangungotaurawo nichipa muono wangu pamusoro pemabielection akadarika kuitika nesaturday yadarika iyi. Izvi zvabuda pachena kuvana vose weZimbabwe zvake. Unongovonavo neune pfungwa dzokuona kuti opposition chayo chayo ndeipi. zvabuda pachena kuradza pachena kuti chinonzi opposition muZimbabwe ndichamisa chete. Vamwe vose ava vanongozvidira zvavo mari, hapana kana maopposition inombovapa. Vanongozvidira mari chete, kungoti kwavangu wakune mari chete ndokuvanomanya vachiinda.
Pakadzingwa vaMugabe vachiwenga vaifana kudzosera masimba kuvanhu petwa maelection. Vanhu vachivengwa vachiwenga akabva ashandisa bhureni dzake dzekuti Munangagwa achidzoka utonge. Chiwenga ipapo ndopaakapaisa. Ndinobvumira nemi munhara mataura kuti Chiwenga aifanira kudzosera masimba kuvanhu veta maelection. Mai Chiwenga akabva ati muED chidzoka, ike zvino haachadi kubva pachigaro. Zvavakataurira naChiwenga svo vazvisiya. Mabhondi vari kuti hafani kutenga fuel, hafani kutenga kwese kumapasipoti, havamadi mabhondi. Saka unofunga kuti imari here? Imari here yavasingabvumi kumafiro kwacho.
Nhasi ndiri kuda kumbomira sechipanga mazano chamunangagwa. Chokutanga chaanoda kuti azive ndechekuti kubva zvaakatanga kutonga kwete kutungamirira, chii chimwe chinhu chaakamboita chakachinjawo kutaridza kuti munhu ari kutungamirire nyika? Vamwe dzimwe nyika dziri kuita zvinobudirira, vamwe vane zvavari kuita kupinza vana vadiki mabasa, kugadzirisa upfumi, kugadzirisa zvinonetsa vakuru nevadiki mukati mokurarama, kuraramisa vanhu panzara. Asi zvamunangagwa ndiri kushaya kuti ane pfungwa dzipi naana Chivhaya vakavo, haukwanisi kutonga shamwari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare namba iyi +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mutauriri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kuyambira veruzhinji kuti vaedze kukwira motokari kana mabhazi anofamba zviri pamutemo panguva yezororo revashandi iro riri kucherechedzwa nhasi munyika, sezvo vamwe vari kusangana nenjodzi dzekubirwa kana kubhinywa nemakoronyera. VaGoliati vakurudzira vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo revashandi. Tichiri panyaya yezuva revashandi, mapurisa akurudzirawo veruzhinji vanga vachienda kunocherechedza zuva iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuti vange vachienda kunzvimbo idzi vasingaratidziri kana kuita toyi-toyi sezvo izvi zvisiri pamutemo. Mapurisa azivisa izvi kuburikidza nedandemutande reX iro raimbozivikanwa nekunzi Twitter. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya iyi.
Dziro yedu isu sePassenger Association ndeyekuti veruzhinji vanofanira kukwira mabhazi ane nhamba tsvuku pachena, nemichovha ine nhamba tsvuku pachena, uye zvakare nematekisi ane nhamba tsvuku pachena. Vasangokwire chero mota dzavanenge vawana pamugwagwa vachida kumhanya. Vanhu vakawanda veruzhinji vari kubirwa mari namakororo kurwiswa, nemakororo kubhinywa kana kuurayiwa nemakororo vachinge vakwira chero motikari tikuti vanhu ngavaite sarudzi yakanaka yokwira nemabhazi yokwira mabhazi nemichovha nemataxi aripo zviri pamutemo kana vari parwendo vachienda kwavanenge vachienda kana vada kuvari panzendo pfupi vanokwanisa kukwirawo futi mataxi kana kuti michovha dzine namba tsvuku pachena vanhu vakawanda vari kungoita sarudzi yongokwira chero chavanenge vangoona chero motikari dzingatenderwe kutakura veruzhinji
chii chakakoshera kuti vanhu vakwire mota kana mabhazi anofamba zviri pamutemo panguva ino yezororo revashandi
izvi nenjodzi kwavari zvikuru saka tatsaona hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachiwana kubva kumakambani einsurance nekuti mota dzisingatenderwe kutakura veruzhinji imota dzine mayellow plates akanyorwa nezvisviba idzo mota dzadzitenderwe kutakura veruzhinji zvichiita basa rekubhadharisa vanhu vanofanira kungozviziva kuti zvine njodzi kwavari kana pavanenge vaita tsaona hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachiwana kubva kuhurumende kana kumainsurance kana vachinge vasangana nedambudziko
vanenge vaine matambudziko avari kusangana nawo pamigwagwa vanokubatai sei
tinokumbira kuti vanhu vange vachitizivisawo panhamba dzedu dze0712 334330 kuti kwakati hakuna michovha kungave kusina mugwagwa tinoda kuziva zvakare nzvimbo dzisina mugwagwa idzo nzvimbo vanhu vanodhurirwa nemichovha kuti tinge chizivisowo hurumende kuti nzvimbo yakati inoda kunge ichigadzirwa chimbi chimbi
mutauriri wepassenger association of zimbabwe vatafadzwa goliat vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari muharare muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo vechidiki vakawanda muamerica vachiti zvaive nani dai paine mumwe ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunze kwava joe biden vedemocratic party navadonald trump verepublican party asi pane vaviri ava ndiani ari kutsigirwa nevechidiki tanonoka wande anotipa nyaya inotevera
pakukwikwidzana kwevarume vaviri vanonzi vakwegura nevakawanda muamerica pane mibvunzo kubva kune vakawanda kuti utano hwavo hunovabvumira here kuti vakwanise kutungamira pasina matambudziko izvi zviri kubva kune vechidiki kunyanya mumwe ane mafungiro akadai ndidesmond kaga
kana marepublicans nemadhemocrats akatipa mumwe wokuvhotera anokodzera kuvhotera ndipo pandichaenda kunovhota
ongororo yakaitwa nesangano repew research svondorapera inoratidza kuti vechidiki zvikamu makumi manomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 75% vari pasi pemakore makumi matatu vanoda kubvisa vatrump navabiden kudai vaine simba racho asi pavaviri ava ndiani ari kutsigirwa nevechidiki kunyanya nyaya yekodzero dzemadzimai ndiyo iri kupa kuti Francesca Paniello ati anotsigira vaBiden nyaya yokukwanisa kubvisa nhumbu iyi uye kuti mbanje ibvumidzwe kuputwa zviri pamutemo inenge ichivhoterwavo muna mbudzi kuFlorida izvi zviri kupa kuti vechidiki vakaita saJD Dinoforio vati vachanovhotera maDemocrats vechidiki vane mukana wakakura wekuti vakwanise kuva nechekuita neutungamiri hwedunhu reFlorida tiri kuona kuti nyaya dzekodzero dzemadzimai nezvokuputa mbanje zviri pamutemo dzakakosha kune vechidiki kune vamwe vechidiki vari kuti havasi kutsigira vaBiden nokuda kwedanho ravo rekutsigira Israel muhondo iri muGaza asi mumwe wevechidiki Eliana Stein ane maonero akasiyana
right now for me one of the most important things is continued support for Israel
ini ndinofunga kuti kutsigira Israel kwakakosha nekudaro ndinotenda zvikuru zviri kuitwa nemutungamiriri wenyika vaJoe Biden zvekuramba vachitsigira Israel
vechidiki vari kutsigira vaTrump vanosanganisira Brianna Bonilla wekuWisconsin
I'll go to the bars wearing a Trump 2024 hat and I get weird looks
semuenzaniso ndikaenda kubhawa ndakapfeka nguwani ine mufananidzo wavaTrump vanhu vanotonditarisa sekunge ndinopenga asi izvi ndazvijaira
vatsigiri vavaTrump vechidiki vanoti vajaira kuti vamwe vezera ravo vanovabvunzisisa nezvedanho iri vachivashora sematauriro aIsaiah Turner
ndinomboedza kutaura nevanhu vasingatsigiri vaTrump asi unongonzwa vachiti bva pano handichadi zvekutaura newe saka ndinofunga kuti iri ndiro dambudziko guru vanhu
Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muna Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge u Jonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bekulabantu abalutshwana kakhulu enkundleni yeGwanzura eHarare emkhosini wokunanza usuku lweWorkers Day. Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZig izolo, iningi lithi lilokhe lingakayibambi ngezandla ngoba ingakafinyeleli emabhanga wonke. Iningi labasakhulayo kwele Melika lithi lifisa ukuba ngabe kulabanye abancintisayo esikhundleni sikamongameli ngaphandle kukamongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekulabantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa enkundleni yeGwanzura eHarare emkhosini wokunanza usuku lweWorkers Day. Uhulumende esithi uyazazi inhlupho ezibhekane lezisebenzi. Iningi lithi usuku lolu lunanzwa ngesikhathi abantu bebhekane lobunzima obukhulu elizweni. Okuningi sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Izisebenzi ebezinanza usuku leWorkers Day eHarare zithe zithwele nzima ngoba kazitholi imali eyeneleyo. Iningi lazo zithola imali ephansi kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kaziyitholi. Abaqhatshi bekhala ngokungenzi impahla ngemfanelo ngenxa yokuguguteka komnotho. Kunanzwa usuku lwezisebenzi, uhulumende weZimbabwe uthe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba izisebenzi zithola iholo eleneleyo, indawo ezinhle zokusebenzela ndawonye lamathuba angcono. Emazwini akhe alonyaka, umphathintambo kahulumende obona ngezisebenzi umnumzana July Moyo, ethulwe ngumholi kahulumende obona ngezisebenzi umnumzana Busani Moyo, wazise ukuba uhulumende uyazazi indubo zezisebenzi zakhe.
Uhulumende usebuye lendlela eziningi zokwehlisa ukukhwela kwentengo yempahla lokugudeka kwemali. Enye yalezi ndlela yokulethwa kwemali yeZig. Lokhu sikwenzela ukuba imali yesebenzi ibe lamandla ukuze isebenzi sizakale.
Ekhuluma emele izisebenzi, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthe izisebenzi zeZimbabwe azithokozi ngesimo esiselizweni.
Intengo yezinto into ehluphayo, kukati ke njalo iholo lisalele ngamuva okumangalisayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo, laye uthe intengo yempahla leholo akuhambelani.
Lamhla ke thina siyabe singajabuli, siyabe silonda indlela esizamisela ngayo ukuthi senze collective bargaining.
Omunye okade esembuthanweni wokunanza iWorkers Day ngumbalisi unkosikazi Catherine Dube.
Abantwana abami abasoze bakwanisa ukuthi bangene labanye abantwana bayefunda, ngoba mina njengomzali wabo yi-civil servant ofundisa abantwana babanye abantu angenelisi ukuthi mbabhadalele ifizi zabo.
Ilanga leWorkers Day liza ngesikhathi iningi lithola iholo eliphansi kakhulu, intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla. IZCTU ithi abantu abangaba isilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 60% eZimbabwe kabasebenzi. Isithi kumele uhulumende aphume lamacebo angadala imisebenzi elizweni. Inhloko yalonyaka yokunanza leli langa ithi Workers demand an inclusive Zimbabwe free from poverty, corruption and oppression. Ngimele Institute 7 ngise Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lwe-ZIG izolo, iningi lithi lilokhe lingakayibambi ngezandla ngoba ingakafinyeleli emabhanga wonke, kodwa liyenelisa ukuyisebenzisa ezitolo nge-swipe. Abomkambo wensitha babikwa behlise isisindo se-ZIG lamuhla saba sithengwa ngama-ZIG angu-20 idola lemelika elilodwa, kukanti abemchova labathengisa ezitaladeni babikwa bengayamukeli iswipe ngoba befuna imali yohlobo lwama-US dollars lamaranza. Ibhanga le-reserve libikwa lisithi liyathokoza ngokuthi abantu bayamukele limali njalo lisebenza gadalala ukubona ukuthi amabhanga wonke ayayithola. Ukuze sizwe ukwenzakale kobulawayo lamhlanje, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Bindi, umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe.
Siyathenga ngayo ngeswipe, loko sekunanzelele ukuthi ezitolo basangena abantu and bathi kungathi kuba nganeno ngayo ngoba ezitolo ungananzelela ayikatshaywa yi-inflation. Izitolo ngabona ziloku zisahlonitshona lana irate kahulumente e-13 point something. Kodwa okunye futhi ngawo nge-ZIG nxa usufuna ukuthi uthole i-US dollar kulapho kuloshupho khona, ngoba kulo umkambo omnyama sebe bayiqalisa kubo 16-17 namhlanje biku-20 abanye-21 ngizokuthi abanye-22 so zama ukuthi i-ZIG ngayinanzelela isikhiqali sokuluza amandla xa uyiqathanisa nale imali ye-America. Kodwa yona abantu bengayibambi, so kuyasithengisa ukuthi engxenye impilo ye-ZIG la izabamfitshane abantu bakhe bedubeka benjalo beyithele leyo ZIG ngenxa yokuthi yabisilo zamandla. I-ZIG khanya isebenza kuphela ezitolo emasupermaketi, but ebantwini ayisebenzi. Ungaze ufike kula abantu abathengisa kumbe abathengisa phandle kumbe abenza ama-vegetable kumbe abenza amafutha bebethengisana, i-ZIG abayibambi. Even bona abemchova esikhuluma ngabo sigadini chova abantu besezindlini besemsebenzini, i-ZIG abayifuni balo befune naleyo ukuthi ubhadale nge-US dollar kumbe nge-rand. Xa ungabantu behola sithi mna bengahola bayaswayipa umkambo kunye umuntu bathele i-US dollar ngoba yiyemukelekayo indawo zonke. Langapha futhi abantu sasicabanga ukuthi akhona ama-petrol kumafuela, siyananzela futhi ukuthi ngokufana nayo i-ZIG ayikasebenzi.
Lamuhla belinanza ilanga lezisebenzi, lingabe liluthintile yini lolu daba?
Sikhathi esivele ikhanya siphelelwe ngamandla kodwa ngabantu bengakayitholi kuyilomo uvale bakhuluma nge-bond sabuya futhi savalisa ngapho nge-RTGS khathi esizik ukuthi zonke lezi imali ezilethwayo, imali ezilethwayo zisebenza kwesikhathana, ngemva kwesikhathana ziluza amandla. So-ke izisebenzi lazo ngokufana nayo zithi i-ZIG aziyithenge.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ye-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe. Ingatsha ezibona ngezenotho lokulandelwa kwemithetho kwele Malawi sezikhuthaze uhulumende ukuthi alungise okuhluphayo kuhlelo lokuthengwa kwempahla yomphakathi. Ugwalo lweMalawi Assurance Report on Public Infrastructure Projects olwethulwe ngomnyaka ka-2021 luveza ukuba inkohlakalo ibhahile kuhulumende weMalawi. Intatheli zindaba ye-VOA uChimwemwe Phadatha ulobe lolu daba olulandelayo eselilongwe kweMalawi lwatolikelwa ngesiNdebele nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Okubonayo ngemva kwami libhakane elixwayisa abachayeli ngamagodi agcwele emgwaqweni okwamakhilomitha alikhulu lambili noma ngaphezulu emgwaqweni weMalawi uM1, wona ohlanganisa inyakatho, inkabazwe kanye leningizimu yelizwe. Lokhu kuyisibonelo esiqinileyo sesimo semigwaqo. Ingcwethi ezihlaziya ezenotho lenhlala kahle kaZulu zikhuthaza uhulumende ukuthi avuselele imigwaqo ngokuphangisa uma iMalawi ihlose ukuqinisa ukuthuthukiswa komnotho wayo. Amagodi lezinye inkinga zomgwaqo ziyingxenye yempilo yansuku zonke emadolobheni. Ngaphandle kokufaka abachayeli labantu makhaza engozini, ingxaki lezi zingesinye sezikhubeko eziphazamisa ukuthuthuka komnotho. Nango umhlali welilongwe uJack Gama.
The current condition of the road.
Isimo somgwaqo manje sikhweza indleko zezimoto, isikhathi sokuhamba futhi sidala umonakalo kumithwalo.
Ngenxa yokonakala kwemigwaqo, abachayeli bathatha amahola amathathu ukusuka elilongwe besiya eKasungu. Okungumango owawuvame ukuthatha amahola amabili kuphela. Ingcwethi kwezenotho uBetha Phiri uthi ngempela ukudilika kwemigwaqo sokuphazamise ukukhula komnotho.
Nxa sinemigwaqo emihle, umnotho lenhlala kahle kaZulu kuzathuthuka ngoba ngempela imigwaqo ilamandla okuphehla ukuthengiselana, ukuvula imikambo emitsha lokuhuga abatshali bezimali abatsha.
Ingaja eziqhuqhuzela ukuqhutshwa kwemisebenzi kahulumende ngendlela ecacileyo zikhomba amaphutha ezinhlelweni zokuthengwa kwempahla zomphakathi ezivumela ukufumbathisana okuvumela amafemu okwakha angafanelanga ukuthi athole amakontilaha amakhulu. Umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Social Accountability and Transparency, umnumzana Willy Kamkandira, uthi:
We have seen contracts being awarded to individuals.
Sila makontlaha anikezwa abantu abangelawo lodwa umtshina, abangelayo lenkampani eyodwa. Sesibone njalo imisebenzi yezinga laphansi ngoba kube lokufumbathisana phakathi kweziphathamandla zikahulumende labamakhontilaha okudala ukuthi kube lenhlelo zokwakha ezingelahlonzi.
Ekhuluma ngokukhonona kwabantu phezu kwesimo semigwaqo yaseMalawi, umphathintambo obona ngokuthwalwa kwempahla lemisebenzi yomphakathi uthembise uZulu ukuthi imigwaqo izalungiswa ngokutshetsha.
There are circumstances that lead to poor.
Kulezizathu eziningi ezibangela ukuthi kwakhiwe izakhiwo ezingelahlonzi, esinye sazo yinkohlakalo. Ezinye inhlelo zihle zehlule khona ukuqala. Indlela iproject eyabe ihlele ngayo ihle yehlule ngezinye izikhathi bayehluleka ukuthenga izinto zokusebenzisa.
Ngenxa yalokhu, ugatsha olulawula imisebenzi yokwakha olweNational Construction Industry Council of Malawi solwenyuse umlando walo wokuqondisa inhlelo zokwakha ezikhona. Nangu umqondisi walolugatsha umnumzana Gerald Konje.
In the next few years will pick up, especially looking at the large.
Sikholwa ukuthi eminyakeni embalwa ezayo sizabona ingqubela phambili ikakhulu enhlelweni ezinkulu ezifana nemigwaqo. Lokhu kungenxa yokuthi sesibone ukuzimisela okukhulu kuhulumende, amankampani azimeleyo kanye labasebenzisana labo kwezentuthuko.
Umlawuli wogatsha lokwakha useqalile ukumisa ama-projects okwakha ephule izivumelwano zamakontilaha eziphathelane lomthetho we-National Construction Industry Act. Abagadi bezimota bathi kudingeka amanyathelo aphuthumayo ukuze kulungisiswe imigwaqo ekhona. IMalawi icabanga ukuqala uhlelo lokuthwalwa kwempahla olulenhlangothi ezijiyeneyo kusiyafika umnyaka ka-2063. Ingxenye yalolu hlelo ebalulekileyo yikuthi kube le migwaqo emihle exhumanisa indawo ezisemadolobheni lasemaphandleni. Umbiko we-World Bank Transport Infrastructure Sector Assessment Program owethulwe ngo-2023 ukhomba ukuthi iMalawi idinga i 1.5 trillion kwacha okuyimali elingana le 8.6 million US dollars eyokuqhuba inhlelo zokulungisisa imigwaqo ngomnyaka ka 2025 ukuze kuphehlwe ukukhula komnotho. Lolu daba lulotshwe intathelizindaba ye-Voice of America uChimwemwe Padatha ngesiNgisi lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo we-Studio 7.
Kwezemelika, iningi labasakhulayo kwele Melika lithi lifisela ukuthi ngabe kulabanye abancintisa ukuba ngumongameli ngaphandle kokukhetha umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump. Kungakhathalekile abatsha bakhetha bani phakathi kwababili laba. Intathele zindaba ye-VOA uScott Staines ulube udaba olulandelayo. Kubo bonke asebeke bancintisa kukhetho lokudinga umongameli wele Melika, akula abaleminyaka eminingi yokuzalwa njengalabo ababili abakhona lo umnyaka, osekudale imibuzo eminingi ikakhulu kwabasakhulayo. UDesmond Kaika ubefuna kube labanye abancintisayo.
Republicans or Democrats can, you know, put someone
ama Republicans kumbe ama Democrats bangakhetha umuntu olohlonzi uyazi ngingambotela.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Pew Research ngeviki edluleyo luveze ukuba isilinganiso esedlula okungamachumi ayisikhombisa lanhlano ekhulwini 75% sabavoti abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu i-30 bathi bebengafuna abancintisayo laba ababili ukuthi basuswe ngani bayenelisa ukwenza lokhu. Kodwa yibaphi abasakhulayo abafuna uTrump kumbe uBiden? Ukunanzelela udaba lwelungelo lokuzala yikho okwenza uFrancesca Paniello ukuthi asekele umongameli Biden. Ilungelo lokukhetha ukuzala lokubhema insango kukhona kuphepha lokuvota esigabeni seFlorida kukhetho lukalwezi. Lokhu yikho okuletha intsha ukuthi ivotele ibandla leDemocratic Party, kutsho uJayden O'Donofrio.
I think abortion is important. Ngibona
ngani udaba lokukhipha isisu luqhakathekile. Ngibona leli kulilungelo likamama lokuzikhethela okuqhakathekileyo.
Abanye abasakhulayo basola uBiden ngokusekela ele Israel empini yalelo lizwe esigabeni seGaza. Kodwa lokhu yikho okuzabangela ukuthi uEliana Stein amvotele.
Youth voters have a real opportunity to shape the electoral landscape here in Florida. We've seen that the right to choice.
Intsha abavoti ilethuba lokulungisa indlela yokuvota lapha eFlorida. Sibona ukuthi ilungelo lokukhetha lokubhema insango yokuzilibazisa kuyinsika yabasakhulayo. Ukuqhakathekiswa yintsha evotayo ikakhulu ilungelo lokukhetha ukukhipha isisu.
Abatsha abaseke uBiden bagoqela oweWisconsin uBriona Bonilo loJonathan Boyer.
Right now for me, one of the most important things is
engikubonayo okwamanje ukuqakathekileyo ukusekela
Israel.
Ikakhulu ngalesi
sikhathi
sengisekela uBiden ngakwenzayo
kulokhu.
Iningi lentsha elivotela uTrump likwejayele ukuthi abanye babo bayasola ukuthi bakhethelani uTrump, kutsho u-Isaiah Tena.
Sengike ngazama.
I've tried to have conversations with people who don't like Trump, and they're like, you can leave, I don't want to talk to you more. So I think that's the main problem. People aren't open to listening. They're just like, if you like Trump, you're a horrible person, or just that. So I feel like...
UTena uthi uthanda indlela uTrump alwisana ngokungethembeki. Corruption.
I'll go to the bars wearing a Trump 2024 hat and I get weird looks.
Ngingaya ebhawa ngigqoke impahla elotsho ukuthi Trump 2024. Ngibona ngikhangelwa ngelihlo elibi, kodwa akungihluphi lokho.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Reuters le-Ipsos ngombimbitho lutshengise ukuba abakwele Melika abaleminyaka engaphakathi kwelichumi layisitshiyangalombili lengamachumi amabili lasitshiyangalolunye ifuna uBiden kulo Trump, okuyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Lesi silinganiso sincinyane kakhulu kulesingamachumi amabili lane ekhulwini i-24% uBiden anqoba ngaso uTrump kuminyaka emine edluleyo. Inhlanganiso yabatsha eHozi Innovator ephathiswa ihofisi emela elemelika eZimbabwe isigqibe uhlelo lokufundisa abatsha ezamabhizimusi emadolobheni amane athi iHarare, Bulawayo, Gweru, leMtare. Uhlelo lolu soluphathise abatsha bedlula ikhulu lamachumi amathathu 130 njalo lukhangelele ukufundisa abanye abangamakhulu amathathu 300 lusebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Okuningi asikuzweni kutabo kancube weStudio 7 exoxa lomunye wabakhokheli beHozi Innovator unkosazana Patience Ziramba.
Siyathaba ngoba nxa senza ama-trainings wethu our Beauty Innovator si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo. For instance, ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience uyenza okwani, kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba, ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani. So abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo, omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition lawo ukuthi abantu bakhulume ngokwama-business wabo. Omunye wethu wathola i-number 3 and then khathesi sethaba ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayopitcha ko-JCI last week. Omunye wabo wathola enye i-investment through i-Empower Bank. Omunye wama-participant ethu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sebe sibona ukuthi into ezinjengalezizo ezikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngama-business abo, ngoba siphila ngesikhathi ezingela imisebenzi eminingi and siyabe sizama ukuthi abatsha kumele baziyenzele izinto zabo ngezabo izandla.
Bona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi lutho, baya be-blank. Uyabe ewazi ukuthi yena uthunga okwamabhegi, ukuthi awathengise ngaphi, akuhambise njani, uyabe engela lwazi lokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza eHarare, sayenza iMtare, Gqeberha, Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani?
Unfortunately, i-grant yethu yayikwanisa ukuthi iyenze ama-sixes ayi-4 kuphela and sesiqedile. So khathesi sesiphelele online program ukuthi sibe sifundise abanye.
Hello ke ngunkosazana Patience Ziramba ongomunye wabakhokheli benhlanganiso yeHozi Innovator ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekoBulawayo. The Voice of America. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamhlanje, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Justin Moyo ongunogada kwele South Africa.
Ngibuya ePinda eZumanana abaya khonale eZimbabwe kodwa ngikwele South Africa.
Ye, lapho egoli ufike nini?
Ngibuya ngo-2018 kodwa lokho ngiyabuyela ekhaya.
Ye, kwini okwenza ukuthi usuke eZimbabwe kunxa usithela amapitshana?
Ngidala kome kakhulu ngoba imali yakhona ayikho. Nama ufikile ekhaya ma uyibamba ngenamba inkulu kakhulu, noma ngithi inenge, kodwa uma sekumele ithenge yikho bona khona ukuthi incwane ayenzi lutho.
Yes, ngathi khona manje wenzani khona ngapho kwele South Africa?
Lami ngathola lokho ngomsebenzi lapho kwe-security. Lami lokho ngivuka labanye siyancenga.
Ye, lamhla uyakwazi ukuthi lilanga lezisebenzi wena kubona njani khonokho?
Ngingasho ngithi njengakuleli lizwe engikulo sokungashiwo ukuthi lilanga lezisebenzi kuzwakala ngathi kuyazwakala, kodwa njengangithi ngale sizalwa khona uma kuthiwa lilanga lezisebenzi kuza kukhulunywa ngaziphi izisebenzi mdala, ngoba vele azisebenza kusetshenzwa, kayikho imali.
Ye, akukuchasise khonapho uthi ujoni indaba kungasetshenzwa, indaba kungela mali.
angazi namuthi ngathi ini ngoba sengiphinde ngezokuthola kule mali ekhona, maybe kuzoba khona imisebenzi ezoba khona ezohambelana lokuthi uma kuthiwa lilanga lesisebenzi ekhaya sikwazi ku-understand ukuthi hhayi lelo langa singajabula ngoba abantu babe sebathola into zokwenza. Kodwa njengamanje le minyakeni edlulileyo njengangithi ukuthi singathi thina siyajabule lilanga lesisebenzi, mbona ngathi hhayi kuphanjaniswe kakhulu.
Ye, umsebenzi wakho lo wobugadi wokugcina abanye abantu ubona njani, kuyasebenzeka yini?
Kukho kuhle futhi akusebenzeki ngoba anytime uyafa, anytime ungenzeka kuvela ingozi, ngoba uma kuthiwa nguwe ogadileyo kutho ukuthi abantu uma bezotshontsha bazoqala ngawo wena okhangele.
Kwakwakwehlela khonokho?
Ya, hayi kunokusehlela kodwa-ke hhayi akungaze ngiqondane lakho exactly.
Umnumzana Justin Moyo ngumantshingelana osebenza kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg. Sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Umalaki Nkomo uthi khona uChampi atholakalaphi ngoba kasela abantu athi ugcoka into abantu bazimbabwe bayizilima yena bakwazi ukuthi i-ZANU PF iyadilive i-opposition isebenzisa amakhodi ngoba amakhodi ezimbabwe asebenzela i-ZANU PF. Ucabanga ukuthi akula muntu akwaziyo ukuthi badilive i-opposition bayithatha bayinikeza uChabango beyisusa kuChamisa ngoba bebona ukuthi uChamisa uwine ama-election uthandwa yi-80% wabantu bezimbabwe, njalo le SADC sitshele umhlaba wonke ukuthi abawinanga ama-election bayenze ubutsotso. So babona kungcono ukuthi beyidilize i-opposition yela beyithathe itop umuntu ozula ngomgwaqo bemuthi ngu-secretary general we-TCC ukuze bephume kule nkinga abasebekuyo ngoba ilizwe ngelezimbabwe ngelabantu esulwe le-ZANU PF. Ngiyabonga ngumasengela kobulawayo phumle mati
kuye njalo ngibingelele futhi ngibingelele ngithi mina hhayi abavalo kuvalwa esiphatheleni esiphatheleni kabavalwe ngiyayisapota futhi lekuthi uhulumende azame ukuyiprotekta le mali yethu. Siyayidinga imali yethu athi ukuba sinemali sibe nemali yethu. Ukuthi umuntu ofuna iziki ahambe aye ebhenki namarandi akhe kumbe namadola akhe ahambe aye ebhenki efuna iziki laphana kumbe ma uneziki ufuna ukuyafuna amadola uye ebhenki not esitoyi not emakhwameni. Ma if you can go everywhere kumacountry lawa kuzothola umuntu ofuthengisa imali umuntu wezimbabwe, ngeke uthole omunye umuntu othengisa imali phandle komunye umuntu wezimbabwe. Umthi Joseph Madibe lo okhulumayo esanzathi usegoli kodwa kwamanje khulume esegoli i-P01-638
umuntu nje ongenela kwistudio 7. Siyabonga kakhulu ungenela la kwistudio 7. Sibonge kakhulu madoda ngokusixhasa. Lonke madoda elisixhasayo siyalibonga mpela. Kodwa into esibonayo nje esingathi i-government ingasiza ngayo, sicela ukuthi size kakhulu esikolo, esize kakhulu esikolo ngoba hey hayi isikolo zifile, ama-class afile. Manje abantu sebegcina sebezidonethela imali sebebona nje ukuthi uma bengasayenzanga njalo abantwana angeke befunde. So i-government ayizame badala ayizame. Siyacela mpela kakhulu ukuthi nayo i-government sicela ukuthi nayo isisize ngoba besilalela nje istudio 7 kodwa izikhalazo lazo sifike lazo sizwakale khona ngalo ngoba uma ngingena kwelakithi engulubeni esikolo sethu hayi isikolo sethu sifile badala, sifile badala ngana sina president ngana sina amakhansili.
Labo-ke bebengabanye benu lina balaleli bethu elisithumele imbono yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthi silithumele inhlelo zethu lingasithumela isicelo kunombolo zona lezo +12024650318. Kulife Talk lamhlanje sikhangela unanzwa kosuku oluqakathekisa izisebenzi olwe Workers Day ngesikhathi izisebenzi ezilolwazi eZimbabwe ziphuma ngobuningi kuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kakhulu. Isikhathi kasavumi bakithi kedwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Bekulabantu abalutshwana kakhulu emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi olwe Workers Day elizweni jikelele. kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lwe-ZIG. Iningi lithi lilokhu lingakayibambi ngezandla ngoba ingakafinyeleli emabhanga wonke. Igama ngu-Chris Gande, esidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.